Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera zvita 7 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi iri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi unomwana asi pamazaka unomwana kwaifi unomwana kwamutari unomwana kubrawai asi kufamba 100 meters hagoni asi takuziva kuti chii but vamwe vazodiscover kuti vamwe vavo vangachipiwa mari mayedhora tichazobudisa nenguva yazvo.
Mutungamiri wenyika ava Emerson Mnangagwa vanoshoropodza vanachiremba vari kuramwa mabasa vachiti vanachiremba ava vari kupiwa mari kuti varamwe mabasa avo.
Zvinototishamisawo kunzwa kuti mukuru wenyika akutaura zvinhu zvakafanana naizvozvo nekuti isu vakagara vachitaura ivo semutungamiri wenyika kuti ivo mutungamiri wevanhu uye mutungamiri anoteerera vanhu kana vachitaura. Zvavanotaura pachirungunguva dzakawanda vachiti he is a listening president.
Asi vanachiremba vanoti vanoshamiswa zvikuru kunzwa mashoko akadai achibva kumutungamiri wenyika. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanotadza kuenda kumusangano webato ravo kuchegutu uko vanga vakatarisirwa kunge vari nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashoropodza vanachiremba vari kuramwa mabasa vachiti vanachiremba ava vari kupiwa mari kuti varamwe mabasa. VaMnangagwa vataura mashoko aya pamusangano wavaita nevaimbo vevanachimbwido naNamujiba munguva yehondo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashara pamusangano vaita nevaiva vanamujibha nanachimbwido munguva yehondo waitirwa paCity Sports Center muHarare nhasi vaMnangagwa vati vanachiremba vari kuramwa mabasa vanhu vari kubhadharwa nevanhu vavasina kudoma nemazita kuti varamwe mabasa.
Votiwo incapacitated hatikwanisi kuita kubasa. Vamwe vanoti hatikwanisi kuita kubasa vanogara mudzimba dziri muhospitari anokona kuzongofamba kubva pano kuenda kumota yangu anti handikwanisi kuita mari yebhazi rinofamba kupi bhazi kubva pano kuenda mukati mehospitari. Asi iye unomuwana asi pabasa ka unomuwana kuhighfield unomwana kwamutari unomwana kubrawai asi kufamba 100 meters hagoni asi takuziva kuti chii but vamwe vazodiscover kuti vamwe vavo vangachipiwa mari mayedhora tichazobudisa nenguva yazvo ndizuve vakaya vanhu.
Asi munyori mukuru musangano runomirira vanachiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vati vanorwadzikana zvikuru kunzwa mutungamiriri wenyika anozvita anoda kuteerera achitaura mashoko akadai.
Zvinototishamisawo kunzwa kuti mukuru wenyika akutaura zvinhu zvakafanana naizvozvo nekuti isu vakagara vachitaura ivo semutungamiriri wenyika kuti ivo mutungamiriri wevanhu uye mutungamiriri anoteerera vanhu kana vachitaura. zvano taura pachirungunguwa dzakawanda vachiti he is a listening president. Zvino ikana vakataura izvozvo vasina kumbotaura onesu kuti tinge tichivatsanangurira dambudziko ratinaro. Handidzivi kuti ndiani angadai akuchivarasisa kuti vasiye gwara ravo rekuva mutungamiriri wenyika anoteerera vanhu vake, sekuziya kukwatagara tichiita ivo vachitaura kuti ndizvo zvavanoda kuita. Isusu samachiremba, nyaya yedu haisi kupuhwa mari nemumwe munhu. Hatina munhu anonzi ari kutipa mari yekuti tisaende kubasa. Handizvo. Kana vaine vanhu vari kuvanyepera kudaro, kubva vari kurasana zvavo pache zvavo.
Sachigaro wana mujibha nana chimbwido kumanika land, amai Angeline Mponda, vaudza vamunangagwa kuti vanoda kubhadharwa mari yemuripo webasa ravakaita munguva yehondo.
Wangu atakaita wana washoma zvibereko taitochewa zvekuti tinoda kuti tipindewo munyaya dzekombanzeshen wanati nzigido nanazvipa munyaya dzekombanzeshen.
Asi vamunangagwa vati hurumende haikwanise kuvaripa.
Saka kubuya kugara kwatingaita ndekupi kune vanhu vatitoda kombasesheni. Zvotikaronga aninei kombasesheni angasara munyika ndiani? Hapana. Asi imwe kana mazvekana tine mahwindo emafan tine mafanzi akarongeka atataura nezviro kuus about 3 or 4 atasete apa okuti muite maprojekti tikuitai fani nokuti munenge muri inhawo veterans.
Asi vamunangagwa vavimbisa nhengo dzezili wako kuti vachadzipawo minda mushure mekunge vaiva ana mujibha nana chimbwido ava vati vazhinji vavo havana kuwana minda. Vamunangagwa vakurudzirawo vana mujibha nana chimbwido ava kuti vaombe makomiti munzvimbo dzavanogara kuitira kuti vagonyatsozivikanwa vese kuitira kuti zvigoita nyore kuvabatsira pavanenge vachida rubatsiro. Musangano uyu warongwa nesangano reZimbabwe Liberation War Collaborators kana kuti zili wako. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vatadza kuenda kumusangano webato ravo kuChegutu uko vanga vakatarisirwa kunge vari nhasi. Asi musangano uyu waenderera mberi hawo zvisinei kuti vaChamisa vanga vasipo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvanhu vanga vari munhandare yepfupa jena muChegutu, nhengo yebazi reNational Council yeMDC vaHepimo Chidziva vaudza vatsigiri vavo kuti vaChamisa vatadza kuuya nekuti vari kunze kwenyika uko vari kuita misangano nevatungamiri vedzimwe nyika dzemuAfrica neEurope.
Tatichitarisira pano vagari veChegutu West kuti president vange vachisvika nguva pfupi yanga ichizotevera. Asi pano tine mashoko anoratidza kuti misangano yavari kuita kwavari yakawanda zvekusvika pekuti nhasi president vakasumuka vachinanga kuSweden vakaenda kuSenegal. Nhasi vanga vachifanira kudzoka, asi paita nyaya iri panapa yekuti vamunangagwa nenyaya yekuona kubatwa batana kwaita president nevatungamiri vakawanda vekunze kwenyika varonga nyaya yekuti vatsvangira vaChamisa vakadzoka munyika vasakwanisa zvekuwana mukana wekuenda kupi kunze. Saka vatisaa kuti aiwa nhasi negaitedze musangano chindeni vachikumbira rezero yekuwana chono chofamba sechinzvare.
Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzinoti vaChamisa vatadza kuuya nekuda kwemakakatanwa ari mubato, zvikuru sei kurongwa kwakaitwa musangano wanhasi uyo wapindwa nevanhu vashoma. Mashoko aya anoratidza kuti ndeyechokwadi sezvo vachidziva vazobvuma kuti vaChamisa vari munyika asi vari kuita mamwe mabasa patavabvunza mushure mekutaura kuvanhu.
VaChamisa havanokwanisa kunge vachisvika pano nenguva nekuti pane kumwe kwavari
kwa rubita rume basa iste nume zao tashika utitinge tishungo famisa basa tishinda mbi tishaita shakari mwa nisangano wawachange waripano wachamisa hongo wach
Imwe nengo ye MDC isina kuda kuzivikanwa nezita inoti vanhu vakawanda havana kuuya kumusangano uyu nepamusana pekusawirirana kunonzi kuri kuitika mubato iri.
10 pamakanda zvemuno manzi mangana 10 vangasipo havana kuudza pano vanhu vanga vachiita zvezvechi vangaita kugadzira road vachiita zvinanzira tamboudza tizvinanzira nemdc muno.
Asi mukokeri wemisangano yeMDC mudunhu reMashonal and West vaEdward Dzeka vati kunetsana kuri mubato hakusi iko kwaita kuti pamusangano wavo pauye vanhu vashoma.
Pamwe papa ine mamessages sekuyesekuzaitanzi national yakanzi Harare kubva neimwe faction zvira zvekuti vanhu vasabuda.
Sachigarova vechidiki muMDC vaObey Stole vatora mukana uyu kuudza vanga vari pamusangano uyu kuti hurumende yava Emerson Munangagwa iri kuratidza kuti haina hanya nevanhu izvo zviri kuita kuti zvinhu zviome munyika. Asi imwe nhengo yebato rezanupf vachapiwa chitate vati bato ravo riri nani nekuti vatungamiri varo vanononoka kuuya kumisangano asi vachizotaura nevanhu kwete zvaitwa nevatungamiri veMDC vave kutotadza kuenda kumisangano yavo nekuti vanhu vanenge vari vashoma. Vachitate vatiwo hurumende yebato ravo iri kuedza nepose painogona napo kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Musangano waitwa kupfupa jena wanga wakanangana nekuudza nhengo dzeMDC mamiriro akaita zvinhu munyika uye zviri kuitwa nebato iri.
Chechoi makomuredzi, chechoi kubvise zanu, chechoi makomuredzi.
Ndakamira Studio 7 kupfupa jena muchegutu ndini Ata Chiguriwa.
Sangano ravana chiremba vakuru reSenior Hospital Doctors Association rinoti harisi kutambira kurudziro iri kuitwa nesangano reHigher Life Foundation yekuti vadzokere kumabasa vachipiwa mari nesangano iri. Munyori mukuru weSenior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara vanoti haisi mari chete iri kudiwa navana chiremba asi kuti vari kuda kuti muzvipatara munge mine mishonga nezvimwe zvikwanisiro kuitira kuti varwere varapwe nemazvo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reHigher Life Foundation kuti sangano iri richaita sei sezvo vana chiremba vari kuramba kutambira kurudziro yaro. Asi Dr. Musara vanoti muzvipatara mukava nezvose zvinodiwa uye vana chiremba vachipiwa mihoro inokodzera vana chiremba vanodzokera kumabasa avo.
Takati isusu Higher Life Foundation nyaya yauya nayo inyaya yakanaka asi ivo vari kuti vanoda kupa mari kumachiremba chete hongu tinokwanisa kutambira mari iyi towana nayo mumaoko toishandisa asi tikadzokera kubasa kusina zvekushandisa tinenge tadzokera kunoitei kudzokera here kunoona futi vanhu vaya vachifa futi. Saka iti kuti isusu Higher Life Foundation toda kuitenda nekutaridza kwayo kwayakaita chido chekuda kubatsira zvino machiremba iko zvino akunetsekana kuti chido chavo ichi chido chaicho chizere here nenyaya yekuti vada kubatsira kudaroso vari kusaidzira kuda kuenda mberi kuti chiremba ngaangotambira marodzoka kubasa isu tiri kuti kokaandasvikako bhandeji rekuisa ndichariwana kupi ko mushonga wekuisa paparonda ndichauwana kupi ko mushonga wekuti ndibaye munhu anga achipora wacho uchabva kupi katati tida kuti tiite operation ko mushini wakafa uyu tichaita sei kuti tikwanise kugona kuushandisa paoperation. Zvinhu izvozvo hazvina kugadziriswa saka tikaserisa isusu tinoona kuti kune vanhu vasiri kuda havo kuti zvinhu izvi zvinge zvichigadzirwa nekuti dai hurumende yedu yange ichida kuti zvinhu izvi zvinge zvichigadzirwa taigara pasi pamwe chete totaurirana kuti rit danho redu ratichabvana kuvaiko zvino ratichafamba nayo tichabva panotiendayo tichienda kupi zvino zvinoshamisa munonzi uyai kumeeting maenda kumeeting iya moita meeting iko kuminutes of health uko mapedza munzi arit ha saka nyaya yacho ajeka manje takugadzira tinoshamisa munoona vanhu vatanga zvinhu zvinyowani futi mabva ipapo vasiya zvese zvizvo zvamataurirana zviya ndo zvinhu zvisaka zvinhu zvisafambira mberi vana vanobedza machiremba kumeeting vosoita meeting kana meeting yapera vanotsinzirudza zvese wosi ya nani yose sasa tauri ya nani wasika wili ya nani wakuita sauri saka zoita songe ya machiremba asu wako gara nao pasme kili ya nani asu ili nyaya kuta hawa stoku ya tisa suni iyo pachosa hao enzi wakuta kuchiri mba ne haya life kuta haya life kana chinge liyo ya unza marisaka machiremba rungo da marisaka sapeda ahisi nyaya imari inyaya ya upenyo wa andashu.
Dr. Musara, tirikuona kuti izvo sangano reHigher Life Foundation iri ririkuratidza chido chekuda kubatsira imi sesangano mati mambotoro here matano ekuti mugare pasi neHigher Life Foundation mogarisana muchitaurirana kuti muone kuti mungabude nezvisungo zvakaita sei.
Higher Life Foundation vasatabudisa nyaya yavo pachena kuti izikanwe neveruzhinji, vakatanga vauya vakabvunza kuti nai zvakambomira sei, chii chiri kunetsa kuchipatsai, tikavatsanangurira iyo vana naamba iwa vekuHigher Life vakabvunza kukaitwa musangano wakatoitwa vanhu vakatotsanangura zvinhu zvese, tikafunga kuti tiri kunzwisisana zvinhu zvese zvapera, vakazoendawo vakaita misangano yavo nehurumende. Chakuzotishamisa zvese zvapera zvese, hanzi neveHigher Life hatidi kutaura nemasangano emachiremba, hauchadi kutaura nemasangano emachiremba nhasi uno, asi uchitanga zvinhu zvako wakauya kuzobvunza tikakutsanangurira zvese, tikafunga kuti tiri kunzwisisana asi nhasi vachinzi zvekuti iko zvezvi kuda kuti uti unoita musangano navo, vakatoti hachadini chekuita nemachiremba kutaura ko.
Tiri kuona kuti izvo vanhu vari kufa muzvipatara Dr. Masara, uyezve vanhu vakawanda vari kutadza kuwana rubatsiro rwavana chiremba, imi sesangano rinomirira vana chiremba vemuzvipatara, dambudziko iri ringagadziriswe sei?
Dambudziko iri harina kumbooma kugadzirisa, izvi riri nyore nyore. Tati isusu hurumende yedu ikaronga zvinhu zvayo, yotiudzaiyo kuti panyaya yeequipment, panyaya yemadrugs, iko zvino taunganidza izvi zviri papa izvi musi wakati zvinhu zvakati zvinogadziriswa, zvakati bramusi wakati zvinogadziriswa, zvobva zvajeke kuvanhu kuti vanhu vanoziva kuti chakati aiwa chako taakunotanga. Ndikati tine zvinhu zvatakatovapa tikavati chekutanga tanga izvi zvinhu zvinotevera izvi ngazvinge zvagadziriswa machiremba achidzokera kubasa, izvi zvinhu zvacho izvi zvorounganiswa kuti zvinogadzirwa sei. Mapepa iyayo akavapo zvinhu zvikajeka kuti rait iko zvino kwataa kuenda ndekuku, zvikangojeka chete hazina kana dambudziko machiremba anenge adzoka kubasa.
Munyori mukuru weSenior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Tracy Chagaresango, avo vanovakanzura weMumbare vakamirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Muzvare Chagaresango mumwe wemadzimai vakasangana nemhirizhonga mazuva apfuura apo vakange vari pamahofisi avo paHarvest House muHarare vakamirira kunzwa mutungamiri wavo achitaura. Tichange tichikurukura navo kuti vatipe nhoroondo yezvakaitika pazuva iri. Hatina kukwanisa kunge tichinzwa divi remapurisa munyaya iyi. Tinokushingamidzai nemufaro Muzvare Chagaresango. Tinoona kuti pari zvino Zimbabwe nepasi rose vari kurangarira mazuva e16 days of activism against gender based violence, asi tiri kunzwa kuti imi makasangana nedambudziko rekushungurudzwa, timbotitsanangurai kuti zvakafamba sei?
Takanga tichitaenda kuHarvest tichida kuita meeting na president yavaida ngu adresa vachitori panze. Saka patakasvika vazvanzu nemapurisa pava patoo nevanhu kudhara, patoo nevanhu kudhara patoo nevanhu kudhara ibai ipapo mainge ipana pandati kwa murukuti zingira izi kanzika puwa authority ndepandati mapuwa authority na ninde bavaramba kanyarara mpurisa wewe saka ya pakawa ya president chamisa wakida kubaka sopinda waka wafurira barikedi ya wakanga waka ita ndipo waka wafurira saka isaka batate era mashure chiti president wapura regreti no pinda tipinde mu office medu muhave doho patakati tichungo wakitire geza tichipinda pakati paya ndipo wati mount ya mpurisa yese doho pakatanga kutirova ita
imi makawani kwa mchikuwa rere pachitu kweji
ndogo na kukutumira ima mama ningekiri mapisa kabuda ibuda pa social media saka nyanya last week yese nepa twitter pa president chamisa angarangari ripori mero pa side zine bandage msoro ndaka peka hende here imi wacho wa mruka ura nae kana mchida ndogo na kukutekira ima pizza
zvamira zvakadaro imi munoona sei nyaya iyo yekushungurudzwa kwemadzimai ene mapurisa varinenge vari kuita zvematongerwo enyika
tinorwadzikana zvikuru zvakanyanyisa nekuti munyika medu munoma muna demokrasi ukaona munhu achimupurisa achinzi arove munhu mumusoro havana imwe pati yavairova vaida kurova musoro hakuna mupurisa anotrenwa kunzi arove musoro because vamwe vacho vakatopfeka mawhite tekis kuratidza kuti havatomboziya they were sent kutenda munorova vanhu chete vazi mupurisa akatrenwa arove munhu mumusoro
tombotaura edu basa renyu reukanzura munganyatsotitsananguro kuti basa iri munenge muri kuitei uyezve makari ipinda sei semudzimai
basa iri tinenge tichibatsira constituency pane zvimwe zvinhu zvekuti kanzuru inogona kunge yakasarira isingasimudze musoro pane zvichemo zvinenge zvichiitwa nevanhu vemuconstituency zvakafanana nemablockage ematoilet mvura zvakawanda zvine izvi zvichiitika muconstituency kuvhara maroads saka ndorimwe basa rinomiririrwa nemacancellors tozouya chigaro changu ichochi kuti ndakachihwina sei inini ndinofarira politics zvakanyanya saka ndakazvitanga kara ithink 2004 kana ndisingakanganise svika nhasi ndakakontesta 2013 ndikadyiwa paprimary handina kudzokera shure ndakazokanda mamwe mapepa kuti ndibva ndazohwina 2018 ndoizoita kancela kwandakaita
tichiona kuti makatarisana nemhirizhonga sekutaura kwamanga muri kuita izvi zvinoita kuti vamwewo madzimai vazoda here kupinda munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika
havazoda vanototya manje ndikatarisa kuhama dzangu chaidzo dzinototya takambokuudza kuti zvisiye ndikati inini zviri muropa ndozvifarira saka handigone kuti ndisiye chinonzi siya ndechiri mumaoko but chiri pamwoyo ndogona kukutaurawo ndasiya but ndichichida but unoona vakadzi vari kusanga vandee ndichisangana navo nevandinoswera navo vari kuomerwa zvakanyanya kuti hatidi kuita zvepolitics kunofira mahafa
vanenge vachida kukubatsirai vanokuwana ipapi
vanoda kundibatsirai +26 3 773 70 6671 kana kuti 263 719 184 710 ndodzokorodza zvakare 263 773 70 6671 ndouya imwe yacho inoti 263 719 184 710 so pa namba dzandinowanikwa plus pa email address inoti ward3mbarecouncillor@gmail.com
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemamiriro ekunze zvichitevera kupisa kwanga kuchiita munyika mazuva apfuura aya uyewo tarisiro yekuti kungangonaya mumazuva ari kutevera kutanga kupera kwesvondo rino tiri kutarisawo nyaya yekurohwa kwevanhu nemheni uye kuti zvingadzivirirwa sei matanho api angatorwa nevanhu kuti vange vasingasangane nedambudziko iri mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weboka reMed Services Department vaTichizinyemba. Vazinyemba, tiri kunzwa vamwe vachichema kuti mamwe matunhu emunyika
ari kupisa zvakanyanya mvura isinga ratidze kuti ingaturuka nekukasika mungatudzwa kuti zvakamira sei
mvura hongu haisi kunyatsonaya zvakanakisisa mazuva apfuura aya kusvika naizvino tiri kungoona mvura yedu iri kungoti apa neapa pane dzimwe nguva unotoona kuti panotopedza mazuva pasina mvura yanaya chikonzero chiri kuita kuti mvura irege kunge ichinaya nechekuti mukuongorora kwedu kune mhepo yakagara pamusoro penyika yedu yezimbabwe nedzimwewo nyika dzakafanana nana mozambique nana zambia kune dzimwe nzvimbo dzeikoko mhepo iyi haina unyoro zvakare inoita kuti kunge kuchishaika makore saka izvozvo ndozvinenge zviri kunyanya kukonzeresa kuti mvura irege kunaya asi tichidaro zvedu apa neapa kunonge kuchito kuti mvura tinge chitisakasakasa apo asi isina kunyanya kunaisa zvayone ndizvo zvandingade kuti nditaure pamusoro pekushaika kwemvura pamazuva ano
vamwe vanonongedzera mukushanduka kwemamiriro ekunze avari kuti climate change vachiti ndo zvimwe zvezvinhu zvakonzerawo matambudziko akaita sekunonoka kunaya kwemvura nekupisa kwekunze zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo
zvinangodaro hazvo asi chatinoziva ndechekuti kuongorora kwemamiriro ekunze makore ati wandei taakuona kuti mvura yedu yakushanduka matangiro ayoni kana iko kupedzisira kwainenge yakuita taakuona kuti zvaakusiyana zvatingade kunyanya kutaura pamusoro peizvozvo ndezvekuti hongu tinogona kutaura hedu kuti iclimate change nokuti climate change inooneka tingati pakushayika kwemvura kwenguva yakati rebei kana kuri kuti mvura yacho ikauya inogona kuya ine ukasha nemafashamo zvakare tinoona kuti climate change yakonzeresa kuti mwaka hauchanyatsozivikanwa kuti unotanga rini kana kuti unopera rini izvozvo zvimwe zvinhu zvakuratidza kuti aiwa kushanduka kwaakuita mwaka yemakore ano ndingade kuti tikuona zvedu kuti kupera kwerino kana kuti kwesvondo rino kuchange kwaakuti uye kuti mvura asi handidi kuti ndivimbise mvura inenge yakati yakawanda chaizvo hongu inogona kunaya tinoziva kuti mvura inouya yemabhanan'ana apa inogona kunaya yakawanda chaizvo wozoona kuti pane dzimwe nzvimbo dziri pedyo pedyo inogona kunge yashayika saka ndozvandingade kutaura kuti tikuitarisira mvura iyoyi yekupera kwesvondo rino asi hatidi kuti titi mvura iyi yakawandisa chaizvo aiwa
tinoonawo mumazuva apera aya vazinyemba mvura yakanaya vanhu vakati kuti vakarohwa nemheni mumatunhu akasiyana siyana zvii zvamungataurawo pamusoro pezviitiko izvozvo
ichokwadi zvaakuoneka kakawanda izvozvo kuti mvura iyi yakuuya ine ukasha ndingade kuti ndo zvimwe zvinhu zvinokonzereswa neiyoyi climate change kana kuti yatinoti pachirungu zvakare variability tinoona kuti kutanga kwemwaka kana kuti kwezhizha mudenga umu munenge mune yatikati pachirungu energy saka unozoona kuti energy iyoyo kana kuti kusimbarara ikoko kupere kunopedzwa nokunaya kunonaya mvura inenge ine ukasha saka ndozvaakuitika izvozvo saka tinenge tichikurudzira kuti vanhu vange vachitora matanho yakati wandei kuti vazvidzivirire kubva kunjo dzinogona kuwanika nenyaya yekurohwa nemheni tinoziva zvede kuti mheni hatingati pachirungu 100% kuzvidzivirira asi unogona kuitora nhanho yekuti uzvidzivire kufananidza nokusageza kana mvura yakuda nemabhanan'ana yeye yakuda kunayo kana kubika nokubata kana kuti mazvinhu zvemagetsi mvura yakuda kunaya iyeyi nemabhanan'ana nokunge muchihwandawo zvakare pasi pemiti izvozvo zvinogona kuita njodzi nokuti muti iwoyo mukawanza pasi pawo ndiwo dzimwe nguva unenge wakarebesa pamuri ipapo saka unogona kurohwa nemheni
avo vanga vari mutauriri weboka remet department vateach zinyemba muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muwashington dc ndoti murare zvakanaka vateereri
tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu fc platinum yakundwa 3-0 neItoile du Sahel yekutunisia mumutambo wecaf champions league group b watambwa nhasi Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi paInternet www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Sandekile Mhlanga achikupai nhau dzeNdebele.
Soko hizika tisenda baku VOA Ndebele.